Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro Gumi Guru 3, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende yotanga kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebhajeti regore rinouya. Vamwe vemabhizimisi munyika voshanyira kuAmerica kuzotsvaga vekushanda navo. Vamwe vemakereke vanoti vamwe vechidiki vanoenda kuchechi vave kushandisawo zvinodhaka. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yatanga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhajeti ra2023 vakawanda muHarare vachiti mari zhinji inofanira kuenda kunyaya dzezveutano, dzidzo yepasi pamwe nemabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena nemagetsi uye zvekufambisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutanga muHarare wange wakarongwa nekomiti yeparamende inoona nezvebhajeti nemari, mumwe mugari wemuHarare vaCharles Kautare vati bazi rezvemari rinofanira kuisa zvikamu makumi maviri kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana zvebhajeti rese kubazi rehutano.
15% parizvinezvi is just but a drop in an ocean. Saka taakuchitokumbirawo kuti eno zvaita tagona kuwana kana 25-30%. Kushikira zvinhu zvazonaka todzokera kumashure ku 15% nokuti zvinhu zvinenge zvamira mune zvakanaka. Koya nyaya yekuti kune anonzi maternity user fees, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvedu. Madzimai vari kutambura zvikuru sei, ana amai nevanasikana havasi kukwanisa kuenzera the right to health as per the national constitution. Saka tikukumbirawo kuti mari idzodzo kana kuti mauser fees, maternity user fees, ngava anoscrapwa across all levels of governance.
Amai tendaishe changamire vesangano repopulation services international vatsindirawo mashoko aya.
And takatarisa budget yedu tiona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana 3%, asi 3% iyo zvakare iri muRTDS. Mafamily planning commodities edu tinoimporta, hakuna atinowana lokali. Takukona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana madisbursement slate, and pavanozoenda kuRBZ kunobhidha foreign currency, frank mari iyoyo iri kuuya yavashoma, macommodities ari kukwanisa kuchingwa mashoko.
Vamwewo vapinda musangano wanhasi ndiamai Rosario Guamombe avo vati mari yakawanda mubhajeti ra2023 ngaishandiswe kutenga mabhazi vachiti vanhu vari kutambudzika pakufamba.
Submission yangu yekutanga kukumbirisawo kuti pari kugadzirwa budget mari yakawanda iendeswewo kutransport.
Vaenderera mberi vachiti dambudziko remvura ratekeshera nenyika yese, uye bazi rezvemari rinofanira kuisa mari yakawanda pakugadzirisa dambudziko iri.
Tikukumbirawo kuti mari iendeswe kune vanoona nezvemvura. Mvura iri kushungurudza vanhu mukati menyika yedu, kunyanya kumadzimai ndo vari kushaya nguva yekuzorora nenyaya yekutsvaga mvura. Ndofunga tikatarisa pane maprojects akabvira ataurwa kudhara. Tine nyaya yekugadzirwa kwemuda demu nanhasi ichiri ngori nyaya iri kugadzirwa, iri kungotaurwa nezvayo, asi hatisi kuona chimuko chiri pazviri. Tine nyaya futi yeprojekti yenzi Kunji demu, takangonzwa kudhara kuti Kunji demu iri kufanira kugadzirwa, muda demu iri kufanira kugadzirwa, but hapana zvatiri kuona zviri kufamba pazviri.
Amai Lilian Gwanyanya avanorarama neurema vati hurumende ngaikoshese kodzero dzavo.
Saka ndiri kuti inini kana yakualoketwa ndopayapo kuti yaalloketwa iri inclusive. Kuona kuti inobalanza kwese ngaivewo inozova nechikamu chinotoenda chakatageta vanhu vane madisability. Tiri kutarisirawo kuti budget iyoyi ngaive budget inoenda tingati isusu schemes of resilient and sustainable livelihoods for women and girls with disabilities. Tiri kuona kuti vakatisarirei.
Va Darlington Madzonga vanoshanda nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development zvakare vari nhengo yeFighting Equality Alliance vati hurumende ngaikwidze mitero yemakambani kana kuti corporate tax yoderedza mitero inobhadharwa nevanhu vese yakaita sevalue added tax. Vatiwo paramende inofanira kuona kuti bazi rezvemari rinopa mapazi ese mari yekushandisa paine nguva, vachiti hazvibatsiri kungoti pane budget asi mapazi asingapiwe mari idzi. Vaendera mberi vachiti havana mufaro nekuti paramende inowedzera budget kana kuti supplementary budget asi isina kutaura neveruzhinji.
Budget redu riri kuitwa nemaRTGS. Asi tese tingangodedu kuramba munyika muno taakushandisa maUS dollars. Ndosaka chizoona pachizoita dambudziko rekuti munozoita rimwe gungano futi rekuwandudza budget resupplementary budget. Isu tisisipo, asi tichimbowirirana kuti nyaya yebudget inyaya yedu tese.
Sachigaro wekomiti iyi amai Chido Madiwa vati vafara kuti vanhu vauya neuwandu hwavo kusanganisira vechidiki nevanorarama neurema. Vakurudzira veruzhinji mumaguta ese munyika umo muri kufamba zvikwata zvekomiti iyi kuti vaende kumisangano iyi vanopa pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vanoti vari kutambirwa zvakanaka muAmerica nemakambani avari kushanyira muchirongwa chekutsvaga vekudyidzana navo kumakambani emuAmerica. VaGundani vari kushanya muAmerica nevamwe vakuru vakuru vemabhizimisi emunyika pasi pechirongwa chekutsvaga kudyidzana uye nyaya dzezvounyanzvi. Pasi pechirongwa ichi vachashanyira maguta anoti Texas, New York neWashington DC. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Gungano redu rine maexecutives 18 from masectors akasiyana siyana. Tine maexecutives from the banking industry, tine maexecutives from the agri and agriculture industry, we've got executives from the tourism industry, tine maexecutives from the tobacco industry, we've executives from the motoring industry and many others.
Mungati mafambira chii iko kuno kuAmerica?
This is the agenda is to expose masiwozi edu tu zvinhu zvakasiyana siyana, maitirwo emabhizimisi muAmerica and also kuti vanhu vaone maprojects ari kuitwa muAmerica akasiyana siyana. Tine donzvo rekuti tinogona kumareplicata back home. Chechipiri is to connect with my decision makers in America. For example, we are meeting various high level institutions zvakafana nana World Trade Center, vana Harlem Chamber, Tesla in Dallas, John Deere, GM Motors, and we'll be meeting vana Prosper Africa in DC and so forth. Tine donzvo rekuti zvivhure mukana nema opportunities yekuita business between Americans and Zimbabweans or Africans in general. Chekupedzisira, we are looking for more partnerships. We've got various projects that now akatsengetitsvaga mapartners either vanouya neknowledge, vanouya neequipment or vanouya nefunding.
Mungatimi muri kutambirwa sei kunzvimbo dzamuri kuenda idzi seZimbabwe?
Tiri kutambirwa zvakanaka. Madiscussions edu ari kufamba zvakanaka and tine chivimbo chekuti hatishaye chatinobuda nacho. Iyi mission yedu ndeyechitatu kuya kuAmerica in a period of 5 years. Saka mamwe madiscussions atiri kuita and everything else inyaya dzakatangwa kudhara dzatiri kuita carry forward kuti tigone kuwana conclusion. But tine new things also zvinenge zvichibuda mazvere.
Muchange muri imo muno muAmerica kusvika rini uyezve muri kufamba kupi nekupi?
Takauya musi wa26 September and we started with the Dallas, Texas. Takasvika muno muNew York kune zuro. We are in New York kunasi mangwana then musi wechitatu tichasumuka takananga kuWashington DC then musi weFriday vazhinji vachasumuka vakananga kumusha but vamwe vachasara vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana for mamwe mameetings as well anoenderana nemasectors awo so you have people that will be going kuna Deloitte in Michigan. You've got people that will be going to Memphis in Tennessee. You've got people that are going to Chicago. But our meetings are specialized for each individual delegate. But group activities, tichapera musi Friday. Saka vazhinji vachadzoka kumusha musi Friday.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica. Zimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF yegore rino yakasvika kwamvura yacheka makumbo nemusi wemugovera muHarare paine kurudziro kubva kuvanyori yekuti vazvitengesere mabhuku avo vega kuitira kuti vawane cheuviri pabasa ravo. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mumwe munyoro wemabhuku vari Joyce Ngwenya vanoti vanyori vakasazvitengesera mabhuku avo vanofane nyota makumbo ari mumvura.
Urai chinonyanya kundibata ndechekuti vazva ndakatanga kupinda chikoro pane vanyori vakawanda vandinoziva vazhinji vakanyora mabhuku echishona echisindebele asi pasina kushanduka kunoita muupenyu hwavo tozozwa kuti kune vamwe vanyori vanonyora mabhuku anoshandiswawo chikoro maset books kuzoya vamwe vanyori vakava vanonyora mabhuku nyaya dzacho dzakasanishandiswa mumadrama mumatereviziyoni nemaredio asi upenyu hwavo hausati hwashanduka.
Vangwenya vakapa zano rekuti vanyori vadzidzire kushambadzira zvinyorwa zvavo nenzira dzechizvino zvino dzinosanganisira unyanzvi hwekutengesa kana kuti marketing intelligence, kushambadzira kuburitswa kwemabhuku kana kuti cover book launches, pamwe nekushambadzira mabhuku kwakatsaurwa kana kuti book exhibitions, kuti mabhuku atengwe kuti vanyori vabve munhamo yavari pari zvino.
Vanyori vemabhuku takawanda asi hatisati tanyatsowana nzira yokuti zvatinonyora pfungwa dzedu dzinge dzichitipa mari to monetize. Chekutanga chepini ndechekuti kunyora mabhuku atinoita tinenge tichifungira kuti tikaisa mutsapi yemabookshop vachatitengesera asiwo havanyanyi kuita shungu nokutengesa mabhuku asiri evana vechikoro. Ndo saka ndandichiti nini kana vanyori vakasangana vakaita sangano ravo remabook writers saka vachatsvaga nzira dzakawanda dzokuti mabhuku avo atengeseke atengesewe.
Zvinotsigirwa nemumwe munyori wemabhuku ane mukurumbira anozivikanwa zvikuru nekuda kwebhuku rake rinonzi Mapenzi vaIgnatius Mabasa.
Vanyori hatikwanise kana kuti hatina hunyanzvi hwekushambadza zvinyorwa zvedu.
Asi sachigaro weZimbabwe International Book Fair Association uye vari munyori wemabhuku ane mukurumbira Memory Chirere anoti kunyange zvakanaka kuti vanyori vazive kuti mabhuku anotengeswa sei, asi anoti zvakanaka kuti zviitwe nevamwe kuti munyori apedze nguva yake yakawanda achinyora mabhuku kwete kutengesa.
Industry kureva hoche koche, kwete kushanda woga uchiziva zvose uri woga. Basa remunyori nderekufunga nyaya usiku maskati nepese paanenge achiswera. Rinotori basa rakakura kuru iroro. Zvino panochizodiwawo vamwe vanopinda murutivi rwokutenga nokutengesa mabhuku, zvichipawo munyori nguva yokufunga nyaya, kudzinyora nokudzidzokorodza.
Musika wemabhuku uyu wakaitwa kwemazuva maviri chete gore rino, kwete kwevhiki rose sezvaiitwa kare. Izvi zvinotevera kumbovharwa kwawakaitwa kwemakore maviri nekuda kwechirwere checovid-19. ZIBF yakaparurwa muna 1983 nechinangwa chekuunza vanyori, vananyanduriri nevamwe. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwemabhazi ezupco kutanga nhasi kubva pamadhora mazana mana kusvika pamadhora mazana mashanu emari yemunyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera mabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Kukwidzwa kwemapraizi kwauya tisina kutarisira. Isiwe zhinji pamwe tanga takuta chivimbo chekuti mari yedu inenge yakuita ichigena zvazvi zvinongotiratidza kuti mari yedu haina kusimba. Takaipiga mihinyesi pamutengo apa kuti mari yedu irikushaya simba. Zvinozoita kuti isusu veruzhinji tiomerwe pakukwira muchovha, nekuti padhora hauchakwanisi kukwira muchovha uchienda kubasa. Unotoda madhora mairi kuti unge uchienda kubasa nekudzoka. Totarisa mari yatirikushandira veruzhinji tinoenda kubasa zuva nezuva, haigoni kuti tirarame nekuenda kubasa chete. Tinofanira kutotsvaga zvimwe zvinhu zvokuti tirararamewo isusu, nekuendesa mhuri kuzvikoro, nekutengawo chikafu nekubhadhara madhozi. Mari iri kudiwa netransport yawandisa zvikuru. Hatichanyatsonzwisisa kuti kukwidza here kuda kuita maswa profit here, nekuti dhora harichatengechingwa, dhora harichakwire transport.
Tinowanzoona kuti vezupco vakawedzera ava vamwe vemichovha ava vemushikashika nevamwe vanobva vawedzera, ndo zviri kuitika here izvi?
Hongu, vanobva vawedzera. Tinoita kuti vawedzere, vanowedzera zvirina, asi tinoita kuti vazowedzere nechekuti kana zupco racho richitoripo panenge pasina transport. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvinozovatuma kuti vange vachiwedzera mari. Vakaona dhimandi yawandisa vanowedzera mari, nekuti vanenge vasarawo vega, nekuti zupco harichatakure mazuva ese madhorobheni kuendesa vanhu kubasa. Mota dzevanhu vakazvimirira nemakombi ndo ari kutakura, nekuti muHarare transport inonetsa zvikuru, zvinoita kuti vanhu vagara vachikwira marori nedzimwe mota dzisingatenderwi kutakura vanhu, dzisina mainshuwarensi kana zvinotenderwa nehurumende dzitakure vanhu dzichibhadharisa. Asi vanhu hapana zvavangaita, vanotongokwira tii chiripo chatiboaasakwiri kana ita isinda hakwanisa kuona vatinoti kombansesini.
Alright, vaGoriath, rega ndibvunze mbudzo yekupedzisira, ndira kuenda pamhepo ndatinonoke. Ndotizve, ko icho chirongwa chehurumende chekubvisa vemichovha ava vasina magwaro akakwana chiri kufamba sei?
Chirongwa chehurumende chekubvisa vasina magwaro akakwana chirongwa chakanakawo, takaonawo kuti tinoda kuchitsigirawo, asi tiri kuti mabhazi aiye zvino kana kuti mota dzinotakura vanhu dzakarongeka dzinodiwawo, kuti hurumende inofanira kuona kuti makambani aichigadzira motikari minomu anga achitanga kuasemblewo motikari inoenderana netereni yemuzimbabwe, uye zvanga zvakaita ana dhama ana avm nevamwe vakadaro vaigadzira motikari aita achidzoka nekukurudzira kusimudzirwawo kwevanodhodhawo makochizi muzimbabwe, nekuti mota idzi dzinogara zvikuru dzichienzana nedzimwe motikari dzisingagari dzisina kusvita tereni yemuzimbabwe.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevanofamba mumugwagwa rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Vanga vachitaura vari parunare kuVictoria Falls. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika makumi maviri vafa, vamwe makumi matatu nevatanhatu vakakuvara muguta re Pele Dwayne muSomalia nasi mushure mekuputika kwema bambo anga akateiwa mumotokari natu. Mabambo aya anga akateiwa pejgo nekamba yemauto yanga ine motokari mbiri dzanga dzine mabambo, uye rimwe ranga rakateiwa pejgo nemuzinda wa gavuna wedunu iri. Mutungamiri wenyika ya America va Joe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vaenda ku Puerto Rico kunoona matambudziko atarisana nevanhu mushure mekunge vavhiringidzwa nedutu mpengo remvura nemafashamu redutu mpengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Fiona. Nemusi wechitatu vaBiden vachaendawo kuFlorida muno muAmerica, uko kwakaparadzwawo nerimwe dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi Hurricane Ian. Mumwe mfundisi wekereke yeAnglican achishandawo nesangano revechidiki rinonzi Impact Africa, mufundisi Peter Masie varikurudzira nyika yose kusanganisirawo vemakereke kuti vaite mushandira pamwe kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka roita kuti vamwe vechidiki vakawanda munyika vakanganisike utano hwavo. Dambudziko iri rinonzi nenyanzvi rave kupa kuti vechidiki vakawanda vazviuraye kana kugumisira vave kupenga nekukanganisawo utano hwavo kuburikidza nekukanganisa zviropa itsvo nedzimwe nhengo dzemiviri yavo. Ropafadzo Mapimidze weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano reruwadzano rwemadzimai ekereke yavo yeAnglican kudombo shawa svondo rapera, mufundisi Masiya vakati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ratekeshera munyika kusanganisira mumakereke.
Ino kudhara isusu takatanga zveHIV, chechi yakaramba kuti hei, hatidi kuzwa kutaura nyaya yemakondomu nechi it led to many young people dying. Izvozvi zviri kutaura nyaya yemutoriro. Kana chechi ikanyarara futi ichiti hei, vana vedu havabhemi, hama dzangu, we will destroy. Hanzi benzi ndo rinoramba richiita chinhu chimwe chete richitarisa maresults akasiyana.
Mufundisi Mafisie vanoti muhurukuro dzavanoita nevechidiki uye neongororo yakaitwa nesangano reImpact Africa zviri kubuda pachena kuti vakawanda vanoti mapurisa haasi kusunga vanotengesa zvinodhaka zvopa kuti dambudziko iri ripararire.
Vanhu vari kutonyanya kuita maperpetrators, they are the police force, but taure vamwe vanhu because ndo tichikura isusa mapurisa aita akanzwa munhu uyo wembanje aisunga vanhu. Nhasi ndovanotoenda vachichengetedza vanhu vari kuita zvemadrugs.
Vamwe vakaita senyanzvi muya dzeutano hwepfungwa vaProud Muchena vanoshanda nesangano remubatira pamwe Trust vanoti vari kushanda nevechidiki vanoshandisa zvinodhaka vaine chinangwa chekuvabatsira.
Tinogara navo vanenge vari sepamba, handiti vanomuka vachiita majuties avo vega, vanobika vega because tinovadzidzisa kuva responsible so that kana vazobuda kunze ukoko they know kuti vanofanirwa kubatsira vanhu pamba, vanoshandisa nguva yavo zvine maringe kuspenda kwavo tii. Uye dragi iri ndichipa muenzaniso wecrystal meth, idragi rokukanganisa njikiri, rokukanganisa atinoti mabrain chemicals, zviri kuzokonzera kuti vanhu vave nesimba rakawandisa, konzera kuti munhu asarare, aite inonzi insomnia yokuti anoita madays asina kumborara, handiti kana kuti anoita too much energy isina kwaari kuishandisa, kwozoita kuti nguva dzavanenge vasina kudhakwa dziyadziya vanoita depression, vanenge vari mudepressive mood, vanenge vari aggressive, vanenge vane hasha nekuti vari kushaya chinhu chinostimulata chinosatisfy zvavanenge vachinza ipapo.
Vatawanda mafuta vanoshanda nesangano recommunities against drug and substance abuse kana kuti CADASA vanotiwo kana dambudziko rekushandisa zvinodhaka rikasagadziriswa nyika haizodzokere kumawere kwayakananga.
Doa mwishite wana tuwa tuwa yiku mabasa wa chende kumabasa kuma industry. Doa mwishite watuwa tushikari wazi wa hindi kushukuru mziza. Doa mwishite shikari watuwa shikari wati wangwana wazi wa wama tukute mangu wana. Mati kana tisina kumketa kasonja zanambu zikiririe drug abuse pa vangwa ino pa shikiri nani. Ya ndoona sekunde ufumo yiga ushyamba uri utiriba kutambura uno muzwa muno muda shinezi tukunga tukuzignu watisukosa kushikarisa pashini nguwa kudai.
Nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere vanoshanda kuchipatara chinorapa varwere vepfungwa chekuInguchene Psychiatric Hospital kuBulawayo vanoti vanhu vanoshandisa zvinodhaka nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvichizokanganisa pfungwa dzavo.
Vanhu vanoshandisa zvinodhaka kwokuda kwezvinhu zvakawandisa, asi chikuru chinonyanya kuita kuti vanhu vade kushandisa zvinodhaka zvinotanga vachida kuita inonzi experimentation, kuda kungoona kuti zvinoita sei vakazvishandisa, vozotanga kutsvaka chikonzero chinoenderana nezviri kuitika muupenyu hwavo, chinoiza kuti vape justification yekuti zvandiri kuita izvi zvakonzerwa neizvozvo. Ndo zvinonyanya kuitika, asi vanozoguma vachinji vakanganisika pfungwa dzavo, vakutadza kungatofunga zvakanaka vachivhiringika pakuita mabasa avo.
Mukuru mubazire zvemagariro evanhu vatawanda zimhunga mwedzi wapera vakati Zimbabwe iri pamusoro-soro penyika dzemuAfrica dzine vechidiki vanoshandisa zvinodhaka vari pamakore 15 10 Mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vatawanda zimhunga mwedzi wapera vakati Zimbabwe iri pamusoro-soro penyika dzemuAfrica dzine vechidiki vanoshandisa zvinodhaka vari pamakore 15 Vakati vechidiki ava vanonwa zvakaita semutoriro, dombo kana kuti guka, zvimwe zviri kushandiswa zvinosanganisira codeine, bronchli, mbanje, maragada, musombodia, tegutegudoro nezed. Kurwisa dambudziko iri mumwe mukuru wemapurisa officer commanding Harare Suburban District Chief Superintendent Raudzi Chuma vakati mapurisa kaumba zvikwata zvekusunga vari kutengesa zvinodhaka sezvo dambudziko iri rakomba munyika. Ndakamirira Studio 7 kudombo shawa muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapiminze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tirikutarisa zvirikutaurwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvekuti apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 vanopikisa vave kumbunyikidzwa zvakanyanya pachishandiswa mapurisa nematare. Asi hurumende inoti zvirikutaurwa nenyanzvi idzi ndezvemugotsi matsuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Paramende yotanga kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebudget regore rinouya. Vamwe vemabhizimisi munyika voshanya kuAmerica kuzotsvaga vekudyidzana navo. Vamwe vemakereke vanoti vamwe vechidiki vanoenda kuchechi vave kuitawo zvekushandisa zvinodhaka, izvo zvokanganisa upenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.